chokutanga imba isati yapiswa masikati anokwikwidza ari kuzanupiefu anonzi Masenda ari kukwikwidzana nemubati wechigaro chemadzimai kubato redu vanova mai Mahoka anokwikwidza navo anonzi Masenda wekuzanupiefu akatanga avhundusira imwe nhengo yedu vari patimu yamai Mahoka vanonzi vanyowani vachivatyisidzira vachiti vanoda kuvarova. Vanyowani vakatoenda vakandomhanyara kumapurisa vakamhanyara nyaya yavo paRRP number 2841621. Saka ndoo zvakatanga zvaitika masikati echishanu. Then manheru ndoo pakazoita kupiswa kweimba yava Cyprian Kade Mukombe vanova futi nhengo yebato redu. Saka vaKade Mukombe vakaenda vakandomhanyara kumapurisa vakapuwawo reference number yavo 2841620. Pane kudeployiwa kwakaita mawar veterans 65 muhurungwe East kuchinzi iko endai mundovhiringidza kampeni yamai Mahoka nokuti mai Mahoka ndivo vaita iya inonzi Godmother yeNPS kuno kumashonaland west. Saka nyaya yavapo ndeyekuti hurumende yava Munangagwa hurumende yemunoziva kuti iripo zvisiri pamutemo hurumende yemunoziva kuti ndeyemusengabere yadzoka kushandisa chisimba kutyisidzira vanhu kukanganisa makambeini ari kuitwa nepati yedu.
Ko mapurisa ari kuti chii?
Hatisati tanyatsokuwana feedback yakakwana. Chiripo ndechokuti takavaudza takamhanyara ndakupai mareference number ayo asi hatisati tawana feedback yokuudzwa kunzi vakazviita ndevanani. Chichiri kumbovapawo nguva kuti vaferefete asi tine tarisiro yokuti kana vakaita basa nemazvo mhondi idzi nhubu idzi dzinofanira kubatwa dzosungwa dzoendeswa kumatare edzimhosva dzotenherwa kure nevanhu nekuti havasi vanhu vakaita seava inhubu dzinofanira kunge dzakachengetedzwa kure nevanhu.
Muri kuona here mhirizhonga iyi ichimukanganisa pakutsvaga rutsigiro?
Baba, kana vanhu vatopisirwa imba vanhu kutaura kuti vanhu vaakutotyisidzirwa hapana chakanaka chinobuda kana pane vamwe nerimwe bato vanofamba vachipisa dzimba dzeavo vachingawirirani pfungwa navo panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvinhu zvinoshingurudza, zvinhu zvinodzokera kumashure, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinoita kuti vanhu vasasununguka kuita sarudzo dzokutsvaga munhu achavamiririra mune zvakanaka.